Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tino sangana zvekare Maneru Anasi uri musiwe mugovera kurume 2021. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwave kukwira zvekare.
Saka tichaenda kumatare tinorwisana nemutemo uyu kuti ubviswe mabhuku ane chekuita nezvemutemo yemuZimbabwe.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti acharamba achirwira kodzero dzevanhu vekuchilonga kuitira kuti vasatorerwa minda yavo nehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokorokotedza mutungamiri mutsva weTanzania Amai Samia Suluhu Hassan zvichitevera kutoreswa mhiko kwavakaitwa nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kubata nechirwere cheCOVID-19 munyika hwave kukwira zvekare kunyange hazvo vanhu vave kubayiwa nhomba yokudzivirira chirwere ichi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Uwandu hwevanhu vange vave kubatwa nechirwere cheCOVID-19 hwange hwadzika zvakanyanya kupera kwemwedzi wapera, zvekuti pazuva painge pave kubatwa vanhu vari pasi pemakumi mana, ukuwo vange vachifa vange vave vashoma. Izvo zvakapa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhure nyika iyo yainge yavharwa kubva munandira. Asi mumazuva mashoma apfuura vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vave kudarika makumi mana pazuva. Chiremba ari kuyamura kurwiswa kwechirwere cheCOVID-19 mudunhu reMashonal and West, Dr. Paradzai Mudzengerere, vanoti izvi hazvishamise nekuda kwekuvhurwa kwenyika izvo zvave kuita kuti vanhu vafambe fambe zvakanyanya.
Mukuru nekavhurwa saka vanhu vanenge vachimisa pepe vachisangana vachienda kumashopu havasiuvaasi
Dr. Mudzengerere vanoti kukwira kweuwandu uhu ndekwechinguva chidiki sezvo vanhu vave kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere
cheCOVID-19.
Izvi zvinotsigirwa nevaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera, avanoti vanhu vakawanda havachatevedzeri mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 kubva zvakavhurwa nyika.
Chikonzero chikuru chingange chichicontributa panyaya yekuwedzera kwemacases inyaya yekuti takavhura ikonomi yedu. Kuvhura kweikonomi kune matambudziko akuneana akafanana nokuti izvo vanhu vakufamba-famba. Nyange izvo tichine mamamejures aripo panzvimbo ekuti vanhu ngavarege kuungana vakawanda, kumariro vanhu ngavarege kuungana vakawanda, tiri kulimita ku30. Vanhu ngavagara vakapfeka mamaski, nyaya yesocial distancing. Asi zvese izvozvo hazvisi kunatsa kutevedzerwa. Tiri kuvaona mariro edu kuti ari kuungana vanhu vakawandisa, vamwe vari kufamba vasina kupfeka mamaski. Mamejures ese esocial distancing vanhu vaita kunge vakurura varasa uko.
Panoti hurumende inofanirwa kuramba ichikurudzira kuti vanhu vaongororwe pamwe nekutsaura vose vanenge vabatwa nechirwere cheCOVID-19 sezvo chirwere ichi chisati chapera.
kurudza hurumende kuti ngatiwedzere testa nokuisolate vanhu. Chirwere hachisati chapera ichi, hatidi kubatikidza kumbunyikidzwa nacho futi zvinotakarivara.
Mukuru wecommunity working group on health Vaitai Rusike vanoti kubva zvanyevenutswa mitemo yekuvharwa kwenyika, vanhu havachatevedzere mitemo yeCOVID-19.
Kubva zvanyevenutswa maCOVID-19 lockdown guidelines kana kuti marestrictions, tiri kuona kuti veruzhinji vave kuita madiro ajojina. Vanhu havachatombotevedzera maguidelines ayo akatarwa neWHO, ayo akatarwawo zvekare nebazi rezveutano remuno muZimbabwe. Saka ndizvo zvezvimwe zviri kukonzeresa kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 urambe huchikwira.
Tauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti vanhu vave kuvarayirwa, nekudaro vanokurudzira kuti vanhu vatevedzere mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 uye kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere ichi.
Tinokurudzira vanhu vasavarayirwe, varambe vachiita zvakasungirwa kuti zvinge zvichiitwa nehurumende uye neWHO. Tinokuti vanhu ngavanobayiwa, right? The vaccine is shared and it's also used by many countries.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi mana nemumwe chete vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose pazviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevaviri. Vanhu vabayiwa nhomba kusvika kupera kwezuva ranezuro vave zviuru makumi mana nechimwe chete nemazana matanhatu nemakumi masere nevanomwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Magweta anorira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nedanho rakatorwa nehurumende rekushandura mutemo unobata minda yekumaruwa ichiisa minda iyi pasi peminda yehurumende kana kuti state land kuburikidza nemutemo westatutory instrument number 51 of 2021. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti kushandurwa kwemutemo uyu hakurevi kuti vagari vekuchilonga havachabviswe munzvimbo yavari kugara. Gweta rinoshanda nesangano iri vaObey Shava vanoti kuburikidza nemutemo uyu hurumende inogona kumuka mangwana ichibisa vagari ava munzvimbo dzavari kugara. VaShava vaudza Ray Choto weStudio 7 kuti semagweta ari kumirira vagari ava vacharwisa mumatare zviri kuitwa nehurumende, nekuti vagari vechilonga vane kodzero dzokugara muminda yavakasiyirwa nemadziteteguru avo.
Ndinoona vanhu vakawanda vari kufara vachiti mutemo wakabviswa wainge waiswa kuti utorere vanhu vekuchilonga minda yavo. Asi ini ndinoti vakurumidza kufara, hapana chekupembera apa, nokuti mutemo uyu pawakabviswa hauna kubviswa nechinangwa chekuti vanhu vekuchilonga vasare vaine ivhu ravo. Musi wa 26 February 2021 pane mumwe mutemo wakaiswa zvekare naPresident wakatora minda yese yekuchilonga, vakatora ivhu rese rekuchilonga, vakati harisiri minda yecommunity, harisiri ivhu revagari vechilonga, rava yatinoti state land, rava ivhu rehurumende. Nekudaro chero zvavo mutemo munyuwani wakabviswa uyu, uyo wakasara uripo unongova dzvanyirira zvekare, ivhu harisisiri mumaoko avo, varasikirwa nevhu ravo vanhu vekuchilonga. Saka hapana chekufara, hapana chekupemberera.
Imi semagweta ari kumirira vanhu vekuchilonga, ndapi matanha muchatora?
Chokutanga tiri kuti isusu ngatitarisei kuti tambosvika apa sei. Tasvika apa nokuda kwokuti pane mutemo watakatora, watakagamuchidzwa nevapambepfumi, mutemo unonzi Communal Land Act. Takaukopera mitemo yainzi Land Apportionment Act, wakanga waiswa nehurumende yevadzvanyiriri. Isu tikautora tikauita wedu. Saka semagweta anomirira kodzero dzevanhu, tinoti mutemo uyu hatiudi, hauna nzvimbo, hauna ugaro mukati menyika yeZimbabwe yakasununguka. Mutemo unopa President masimba ekuti vaite zvavanoda nevhu revanhu vese vanogara kumaruwa. Saka tiri kuti mutemo uyoyo hausi kuenderana nebumbiro remutemo rakaunzwa mugore ra 2013. Hausi kuenderana nekodzero dzevanhu dzakaunzwa nebumbiro remutemo uyoyo. Saka tichaenda kumatare tinorwisana nemutemo uyu kuti ubviswe mumabhuku ane chekuita nezvemitemo yemuZimbabwe.
Mati imi hurumende yakazodududza ichibvisa mutemo wokutanga, asi ikazopa zvakare mutemo wokuti minda iyoyi inge iri pasi pehurumende. Munganyatsojekesa kuti izvo kana minda ichinge yanzi yapasi pehurumende zvinorevei?
Zvoreva kuti ava vagari vechilonga havasisina kodzero dzavaimbova nadzo kudhara, nekuti minda iyi yaiva pasi pavo, yainzi minda yenharaunda, minda yecommunity. Asi zvayava pasi pehurumende kureva kuti hurumende inofuma musiwa ya ichichibudai ibhaipo tiri kuda kushanda neminda yedu semadiro atinoita, zvisinei nezvekuti zvine kodzero dzevanhu vekuchilonga. Saka vanhu vekuchilonga sekutaura kwatiri kuita right now vafanana nemaroja, muridzi wemba, muridzi wemunda, muridzi wenzvimbo. Hurumende inogona kuvadzinga any day, kana mangwana chaiwo vanogona kufuma vakadzingwa, kureva kuti havasisina kana kodzero zvadzo dzipi zvadzo pamusoro pevhu rekuchilonga.
Ivo vanhu vekuchilonga vari kutambira sei zviri kuitika izvi?
Pari zvino ndinoona kuti vanhu vachakaputirwa nechiutsi, vachakafukidzirwa nejira, vachiti ivo kubviswa kudududza kwakaitwa nehurumende zvoreva kuti vahwina. Pakuda kuti vachenjedzwe, vaudzwe kuti aiwa takabatwa kumeso, takapuwa neruoko rwerudyi tichitorerwa neruoko rweruboshwe, hapana chekupembera apa. Saka tiri kufanira kugara pasi navo tivaudze kuti zvinorevei zvakaitwa nehurumende, tivatsanangurire kuti kodzero dzavo dzichakatyorwa, vachakatsikirirwa nanhasi. Pane mukana wekuti tiende kumatare edzimhosva tigadzirise nyaya dzavo idzodzi.
Zviri kuitika kuchilonga izvi zviri kuitikawo here kudzimwe nzvimbo dzemuZimbabwe?
Pari zvino mungadai pamwe makanzwa zvakamboitika pakatanga gore rino kunzvimbo yeuzumba maramba pfungwe. Kune kambani yakaenda koishita zvezvicherwa zvemining, ikambani yemachina, ikasvika ikatora minda ikoko. Ndinodavira kuti nyaya iyoyo handina kuzonzwa kuti yakagadziriswa zvakanaka, asi vagari veko vaitsutsumwa. Zvinotaridza izvo kuti izvi zvatiri kuona kuchilonga izvi zvinogona kuitika kumaruwa ese emuno muZimbabwe kana zvikasamiswa.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaObey Shaba vachitaura vari parunare vari muHarare naRay Choto weStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo nhare mbozha yavo yange ichinetsa kubata, asi gurukota remasvingo avo tatadza kubata nhasi sezvo vanga vasingadairi foni yavo. Vakaudza bepanhau reHerald kuti hapana munhu achabviswa kuchilonga kuchiredzi, asi kuti vamwe vavo vashoma ndivo vachangosudurutswa munzvimbo dzavagere vopiwa nzvimbo itsva munzvimbo iyoyo yechilonga, kuitira kuti kambani yeDairy Den itange kuvaka muzinda wayo wekambani inogadzira mukaka munzvimbo iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko ekukorokotedza mutungamiri mutsva weTanzania amai Samia Suluhu Hassan zvichitevera kugadzwa kwavo semutungamiri wenyika iyi nezuro. Amai Hassan vatora chinzvimbo chevange vari mutungamiri wenyika iyi vaJohn Magufuli avo vakashaya zvondo rino. VaMnangagwa vati hurumende yavo ichaenderera mberi nekushanda nevanhu vemuTanzania sezvo iine ukama hwakatanga munguva yehondo yerusununguko. Vavimbisavo amai Hassan kushanda navo mudunhu reSadak. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vaGolden Makusha vari muusungwa vari muchipatara mudunhu reMaryland zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekukuvadza mudzimai wavo uye kuedza kuparadza imba pamwe neupenyu hwavo vachishandisa moto. mapurisa emu Washington County anoti akaziba nezvenjodzi iyi mangwanani emusiwe china apo akawana musungwa uyu akarara pasi asingazivi zviri kuitika uye motikari mbiri dzaive mugaraji remotikari dzichibvira zvinotyisa. Mapurisa anoti akatakura musungwa uyu ndokumuendesa kuchipatara kuti anorapiwa maronda ekutsva kwaakaita. Ukuwo mudzimai wake akaendeswawo kuchipatara kuti anorapwa. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. India neAmerica dzazvipira kushanda pamwe chete senzira yekusimbaradza ukama hwadzo. Izvi zvabwitswa mukushanya kwegurukota rezvekudzivirirwa kweAmerica vaLloyd Austin kuNew Delhi. Uru rwendo rwekutanga rwemukuru mukuru muhurumende yavaJoe Biden kushanyira India. Hurumende yavaBiden iri kuita urongwa hwekuita madzisahwira ainogona kumira nawo mukupikisa zviri kuitwa neChina. India pachayo ine ukama neAmerica uye iri kushushikanawo nezviri kuitwa neChina. Sangano rinomirira zvido zvevatori venhau pasi rose reCommittee to Protect Journalists riri kukomekedza kuhurumende yemuPakistan kuti iferefete zvakadzama kuurayiwa kwemutori wenhau munyika iyi Ajay Kumar Lalwani uye kusunga vanhu vakaita izvi. CPJ inoti Lalwani uyo anga ave nemakore makumi matatu nerimwe ekuberekwa akapfurwa ari mumba yekugerwa musoro nemusi wechitatu nevanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani muguta resuku. Mutori wenhau uyu akazoshakira muchipatara nemusi wechina. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri kutefenyura ndiri kumba. Ndiri muWashington pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutori wenhau akawanikwa iye achiva mumwe weavo vakatora nhomba yeSinopharm pachikamu chekutanga chekubayiwa nhomba yeCOVID-19.
Ini zita rangu ndinonzi Phyllis Kachere, ndiri mutori wenhau, ndiri muno muHarare.
Makabayiwa here nhomba uyezve zvakafamba sei?
Hongu ndakabayiwa nhomba ndatoone masvondo akuda kutosvika pamatatu zvekuti rechipiri nhomba Jackson rechipiri ndiri kutondobayiwa museimande unoyu. Asi mafambiro azvakaita zvakafamba pakuti pakadeedzerwa apa ndakabva tangoenda ndokusvika paenda kabayirwa pa Wilkins. Tipakanga pasina kana vanhu takatoita kumirira zvichitonzi maJackson achaenda kunotorwa nekuti anga achangobva mukusvika. Ndanga abva mukusvika achingasvika nezuro wacho zvikanzi amirirai maJackson ari kuuya. Takatomirira chinguva mumwe wangu adanji naye akatomboita kusekuramwa kuti hazvina order izvi ndokubva taramba zvetakamira maJackson ndokuuya. Inini ndinoteta Jackson pati mabayiro atakaitwa takatanga tabvunza nesi vaiva kutitsanangurira munhu makamborwara chirwere chakadai here munorwara zvakadai here mune makore mangani chivachingotora history yangu. Vapedza ndobva zvanzi maakuchiita semaako ubayiwa. Takamira kudaiso ndichifunga kuti zvinorwadza ndakuda kutotarisa kuti ndoona kuti ndakubayiwa sei. Vakanga votoburitsa tsono hazvina kana kumbondirwadza kana mbichana. Chabva ipapo ini ndaiexpecta nondaa ndabva kuverenga nekunzwa zvakawanda zvekunzi muJackson muchabva mazodai munozonzwa zvakati zvinozodi. Inini nhomba iyayi ndina kana kumbonzwa pari zvino kusvikana nhasi uno hapana kana chandakambonzwa chekuratidza chakachinja mumiri mangu kana nemagariro kana maitiro angu zvokuti pa parizvino inini ndirikutomirira kuti ndiende kunobaiwa rechipiriri ndibva ndazvipedza.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutore nhomba iyi? Tinoona vazhinji vari kuzengurira vachiti nhomba iyi nyanya iyo iri kubva kuChina havasi kunyatsoziva zvikuru nepamusoro pezvayo.
Ndinoona sekuti nhomba yakabva kuChina iyi yakauya vanhu vari mukufunga zvakaipa kunyanya maererano nenhomba. Vazhinji vanoti havana kunzwa information yakakwana yezvekutestwa kwayo kana kuti yezvekugona kuita basa rayo. But ini ndinoona sekunge kuti nhomba dzese dziri kugadzirwa dzese idzi zhinji dzacho hapana nguva yekuti pambode kuti patestwe. Ini kandai kana yanga iri kunzi varida kutotestera pandiri ini ndaitosumudza ruoko, nekuti ndinoona sekuti nhomba iyi inotobatsira kudzivirira. Handifungi kuti vana Vice President Chiwenga vangabayiwe zvinouraya manesu madhokotera nohutekwa-tekwa hwavo kukura kwakaita madhokotera epapari renyatwa. Vakabayiwa vese vakamira miraini vachibayiwa vakazoburitsa mapikicha avo vari pasocial media vachisa paTwitter paFacebook. Ini ndopandakavaonera ndopandakabva ndanyatsoita conviction yekuti no, ichi chinhu hachiurayei, kana chichiuraya ndinoo ndinenge ndasvika nguva yekufa. Saka inini that conviction ndakaitora ndakasimbiswa nana chiremba vandakaona vachibayiwa. Ende nekuzoverengaone kunzwisisa kuti aiwa inoshanda zvinoti 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 iye zvine zvine 79-80% coverage yayo. Ini ndakaona sekunge zvitori nani kuti ndibayiwe kudzivirira ne 79-80% iyoyo. Ini nditori covered ndirikutoifarira. Saka inini kurudziro yangu ndototi kuvanhu vanhu ngavaende vanobayiwa. Zvekutyora vachiteerera zvesocial media zvine vanhu vanenge vachinyepa vanotaura kwavasina kuswera vavachinyepera kuti he munozomera nyanga, he munozoita sei, munozomuka makwana makutaura chichina. Aha, dzinongova nhoroondo ngano dzega dzega. Vanhu ngavabayiwe zvitori nani kuti ubayiwe ko kusiri kufande kupi.
Zvii zvingaitwe nehurumende kuti vanhu vawanikwe ivo vachiwana vimbo nenhomba iyi?
Kufunga kwangu ndinofunga kuti hurumende yanga ichifanira kuti ishande nemapartners aya ainoshanda nayo, vamwe vayo vanoibatsira vasiri muhurumende asi vanobatsiridza munyaya dzezveutano mukugadzira mameseji communication yakasimba kuburitsa mashoko kuendesa kunodzidzisa kuvanhu, kunodzidzisa kuvachungamiri vevanhu zvakadai kana kuti vakaenda pavillage kunodzidzisa makanzela acho, kunodzidzisa mavillage heads, kunovidzisa nambuya nana sekuru utano kuti shoko ripararire. Nekuti chizhinji chiri kuuraya vanhu kuti vave nekakushora kwenhomba iyi ndechekuti havana information. Zvavari kungoverenga zvenhema zvavanoverenga zvichidarika nemumawhatsapp avo ndozvavanototora segospel truth. Nyamba hachisi chokwadi. Ivo woga vanhu munongoziva zvinongoita vanhu, pfungwa dzinongorerekeraka kune zviri negative ndozvatoda kumhanyisa. Zviri positive vanhu havadi kufamba nazvo izvozvo. Saka ini ndofunga kuti hurumende iri kufanira kutonyatsokwinya zvakanyanya kana zvichireva kuti vangatoengeja vamwe vekunze kuti vavabatsire kuparadzira shoko iri kunyatsogadzira mamesages anonyatsosvika kuvanhu chaizvo nenguva zvakanyanyisa kuitira kuti vanhu vave nechivimbo nenhomba izvi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakaziviswa nehurumende rekuda kurerutsa huwandu hwevasungwa vari kumajeri kuburikidza nekuregerera vamwe vasungwa vanenge vagara mumajeri kwechinguva chinoverengeka pamitongo yavo. Asi hurumende yakazivisawo kuti vasungwa vakapara mhosva dzakakomba havasi kuzopuwa mukana iwoyu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa vechidzimai reFemale Prisoners Support Trust Dr. Rita Nyamupinga. Dr. Nyamupinga, takanzwa hurumende ichizivisa kuti ino urongwa hwekuregerera vasungwa. Tinoziva kuti muzviitiko zvakadai vasungwa vechidzimai vakawanda vanowana mukana wekunge vachiregererwa vachienda kudzimba. Zvii zvamungataura pamusoro pedanho iri?
Chiitiko icho tinochitambira nemaoko maviri. Nekuti tikatarisa majeri edu, holding capacity yavo vanhu vanofanirwa kunge vakatakura panguva imwe chete majeri ese ari muZimbabwe ari 46 i17,000. Mutaura kwatiri kuita iye zvino izvi mune vasungwa over 20,000, vamwe vane mhosva diki, vamwe vane mhosva dzakakurisisa. Saka chirongwa ichochi chikauya chinofanirwa kutarisa mhosva nemhosva yakaparwa nemunhu, kwete kungoti nemhondi dzese nemarepisi ese nevamwe vanhu vane humhumbu hwokuramba vachidzokera mujeri vachiba vachibira vanhu. Kwete izvozvo, tinoti vane mhosvawo dzinenge dzakati chenei dzakati rerukei ngavabuditswe mumajeri.
Mhosva dzamungati dzakati rerukei dzakaita sei, Dr. Nyamupinga?
Zvikuru tikatarisa mhosva dzekumadzimai ishoma dzinoitwa nemadzimai dzinotyisa. Saka izvo tinotozvitambira.
Sesangano zvii zvamungabatsira nazvo ivo vasungwa vechidzimai vari kutarisirwa kubuda?
Tinoshanda navo kuvabatsiridza mubasa remaoko rekuzvikurudzira nokuvabatsira kuti vadzokere munharaunda dzavanenge vakabva. Isu iye zvino tine projekti yatiri kuita isusu inonzi Another Chance, inobatsira madzimai vanenge vabuda vaivai vari kushupikisisa zvikuru munzvimbo dzinoti Harare, Chitungwiza nemurewa. Madzimai ayo tiri kuvabatsira nekuita maprojekti ekurima atingati horticulture magarden. Tinovapa mbeu kana pasina pekuchera mvura, tovacheresera tsime vachidiridza vachiwana chekuita. Mari yavanowana ipapo imari yavo yekuramba vachivandudza chirongwa ichocho kwegore. Haizi mari inouya muhomwe yefembwisi, asi imari yekuvasusukidza kuti vasafunge kupara mhosva. Tine projekti zvakare yehowa. Tine madzimai atiri kushanda navo akabuda mujeri kuchitungiza vari kuita zvehowa. Wanga wangokanganisika chete nekunaya kuita mvura. Tozoitawo futi zvekuchengeta huku, asi madzimai aya hatiaichengete ari mumwe mumwe. Tinoda kuti vaite zvikwata.
Tinoona kuti pavasungwa vari kumajeri kune vamwe vane vana nevamwe vakazvitakura. Zvii zvamungataurawo kuti vanhu ivavo vabatsirwe?
Vanhu ivavo tinenge tichida kuti vabatsirike. Vaye vakazvitakura vawanewo zvinhu zvakaita seskero, kuti vanoenda kuskero vachionekwa kuti zvavakatakura zvakamira sei, uyezve zvikuru nechekudya chavo. Nekumudzimai kana akazvitakura ane zvimwe zvaanoda kudya zvakasiyana nezvaanodya mazuva ese. Toendawo kuvana. Madzimai ane vana zvinosiririsa kuona mwana achiperekedza amai kunopika jeri, iye mwanawo iyeyo yokuperekedza kwake anenge akutopika jeri raamai raasingatombozive kuti mhosva yacho ndeyei. Isu tinoti kazhinji vana kana vasvika pa24 months vavachienda kana mumahomes, asi nekuoma kwakaita kunze nenyaya yecovid vana havanoramba vari pananani padana amai vavo.
Manga makateerera kuna Dr. Rita Nyamupinga, vanove mukuru wesangano reFemale Prisoners Support Trust, sangano rinoshanda nevasungwa vechidzimai muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 munyika hwave kukwira zvekare. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti acharamba achirwira kodzero dzevanhu vekuchilonga kuitira kuti vasatorerwa minda yavo nehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokorokotedza mutungamiri mutsva weTanzania Amai Samia Suluhu Hassan zvichitevera kutoreswa mhiko kwabakaitwa neZuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Ola mogela emoye ngomgqibelo mhlaka 20 kumbimbitho 2021 ngontungameli nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
imali yankona kayeneli ngezizathu ezithize abanye kade bengekho emsebenzini
bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo abaningi bekhala ngokudula kwaso
sonke lesi sisanasana lesiyaluyalo esisibona ku-opposition bexotshana besenza zonke lezi zinto ukuzuzisa izano PF yoyodwa evunayo
abasekeli be-MDC Alliance bathi balokudana ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale lephalamente njalo nje kodwa kungelalutho olwenziwa zinkokheli zabo. Sileqembu leRumba elecholocho Great Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amane lanye belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebethethwe yi-coronavirus selokhu ifike kuleli sebengu-1510 kuthi asebefunyenwe belayo sebengu-36,652. Abahlatshwe ijekiseni yokuvikela lumkhuhlane izolo bangu-1685. Okukhweze inani lasebehlatshiwe selokhe loluhlelo lusungulwe kumaviki amane edluleyo laya ku-41,687. Bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo abaningi bekhala ngokudula kwentengo. Bakhala njalo ngokuthi izinto eziningi zithengiswa ngedola laseMelika kuphela. Kobulawayo itranki encane ibiza $83 kuthi enkulu i-$90. Izicathulo zona ziqala kubo $15 kuthi ibleza echipileyo ibiza $48. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi abazali gabalayo limali.
Abaningi imali yankona kayeneli ngezizathu ezithize abanye kade bengekho emsebenzini isikhathi esedlulileyo beku-lockdown. Abanye njalo nje loba besiye emsebenzini iholo labo livele liphansi. Abanye behluleka ukuhambisa abantwana ngokuthi iholo labo aligwaniseki ukuthi libhadale i-school fees lithengo lokufunakalayo. ikonje abalisa bathize labo bekhonona bekhala ngokuthi abasoze bekwanise ukubuyela emsebenzini behluleka ke labo babalisi yibo phela fazali njalo behluleka ukuthi belungiselele ababo abantwana njengoba ikholo labo ke liphansi besikukhangelele ukuthi luba ludaba iTNF elukhangeleleyo njengoba Territorial Bargaining Councils esehlulekile phela ukulungisisa lokho yikho besifuna ukuthi i-tripartite negotiating forum ikhuphuleke ama-incomes kumbe ifake i-minimum wage eza kwenza ukuthi ke abazali bekwanise ukuhambisa abantwana esikolo labo abamabhizimisi sibona bakhuphulile ke intengo yezinto zonke nje okusobala ukuthi lokhu kade sikutshelwa isikhathini esidlulileyo ukuthi kule stabilization kungaba ama-prices kungaba i-currency yize sibili
zikhona yini izikolo esezikhweze ama-school fees ngokuzwa kwenu njengabazali
singakezwa ke izikolo esezikhuphule ama-school fees okwethemi yona le esikwaziyo ukuthi izikolo eziningi ebesezazise abazali ukuthi imali efunakalayo imali ye-US dollar imali ke engatholwa ngabaningi.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Kuloyisilisa weZimbabwe ohlala eMelika obotshiweyo ngemva kokuvuka ubhova watshaya umkakhe ngesando ebusuku waqeda walumathisa indlu yabo ngomlilo. Umnumzana Golden Makusha oleminyaka yokuzalwa engu-52 ubotshwe ngolwesine wetheswa amacala atshiyeneyo ngemva kokutholakala eqalekile endlini yakhe kulandela isehlakalo lesi. Akwaziwa ukuthi ababili laba bebebangani. Umkakhe utshele amapholisa ukuthi uzwe esehlaselwa kuphela ebusuku elele. Okwamanje ababili laba balaliswe esibhedlela. Umongameli Emasoni Mnangagwa namuhla wethule umbiko esenzela umongameli wele Tanzania omutsha amhlophe kulandela ukufungiswa kwakhe ukuqala umsebenzi izolo. Unkosikazi Samia Sulu Hassan uba ngumongameli wakuqala wesifazana embalini yeTanzania kulandela ukubhubha kobe ngumongameli umnumzana John Magufuli ngolwesithathu. Umnangagwa uthe uzimisele ukusebenza kuhle lomongameli Hassan ukuze bathuthukise ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kanye lezizalwane zamazwe abo. Abasekeli be-MDC Alliance bathi balokudana okukhulu ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale lephalamende njalo nje kodwa kungelalutho olukhanyayo olwenziwa inkokheli yabo. Lokhu kulandela ukuxotshiswa kwamalunga aleli bandla ayisithupha kuleli dale libandla le-PDP kuliviki. Abaxotshiweyo bagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucacaphulu. Sebesedlula amachumi amane abe-MDC Alliance abaxotshiswe ephalamende i-MDCT kanye le-PDP besithi bangamalunga abo. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Sonke lesi sisana sana lesiyalo yalo sisibona ku opposition beqochana besenza zonke lezi zinto ukuzuzisa izano PF yoyodwe evunayo ilizwe liyadilika abantu bezimbabwe bayalahlekelwa ukuhlonishwa komthetho lamalungelo abantu kuyaphela ngesingisi sithi phecelezi okwenzakala ku opposition is bad for democracy, bad for accountability, bad for the rule of law and bad for the people of Zimbabwe. Lapho okuvuna khona izano PF, lapho kuzuza khona izano PF, abantu bezimbabwe bayalahlekelwa ngokuba izano PF kayisebenzeli bantu bezimbabwe. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi abe opposition bakubone ukuthi baya kunanzelela lokho baya kulungisa, bangaphi izano PF isivuno bayiphe igcwalise konke lokho ekuzuzayo abantu bezimbabwe belahlekelwa. Ilizwe lidinga istrong opposition, nxa ingekho iopposition eqinile ibandla eqinileyo iphikisayo ilizwe liyadilika. Ngakho ke kuyingozi lokho okwenzakalayo, lizadilika ilizwe nxa kungela strong opposition.
Bayakhala abantu Ncube, ikakhulu abasekeli be-MDC Alliance, bathi kudala ibandla labo lidilizwa uMonzora becotshisa amalunga kathesi sokuyi-PDP. Kodwa akulalutho olwenziwa inkokheli ukuvikela ibandla.
Yebo, bafanele bakhala abantu, bafanele basola abantu, bafanele bakhathazeke ngokuba nxa bebona i-opposition isiphela isilwa yodwa, bona sebephelelwe ngamathemba kangaka, sekuphele imigwaqo, kwaphela izibhedlela, kwaphela izikolo, kwaphela imisebenzi, kwaphela i-industry, abantu sebephelele bebulaya indlala lokubuswa kabi, sekuphele ukuhlonishwa komthetho, basebebona abantu sekuphela i-opposition eyethenjiwe ukuthi ingene endaweni yezanu PF esidilizile kangaka. Bafanele abantu bakhale. I-opposition ngokunjalo imelihleleke ikwazi ukulwa lezanu-PF, hayi ukuthi ilwe yodwa. Kumele ibambisane empini yokulwa lezanu-PF kukhitshwe umbuso obusa kabi kangaka.
Umnumzana Fihlela Ncube ucubungula ezombusaswe.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba.
Kwezemaphandleni, izakhamizi zeGwanda South sezikhuthaze uhulumende ukuthi engeze uncedo oluphiwa abaswelayo lugatsha lwe-social welfare ukuze bengabulawa yindlala. Kubika u-Albert Ncube.
Izakhamizi ithi zululana kakhulu okwadala ukutota kwezilimi emasimini osekubathe njalo besendlaleni njenganakenye lapho izulu elingananga khona. Kungakho zithi kuyadinga ukuthi uhulumende engeze uncedo lokudla kupha uzulu emakhaya phansi kogatsha lwe-social welfare ukuze zingabulawa indlala. Unkosikazi Regina Spanda osuka kuward 19 emlambaphele eGwanda South uthi izulu elanayo lonyaka ladala umonakalo emasimini.
Nxa kuyilokhu esikwabelwayo ubuhlungu into eniyodwa ngoba kuyabhalwa ingancane bantu besesikhathi abangu-20 the rest vele yabivele ngelalulu, so sibesifisa ukuthi into le nxa isiza ayiphi wonke umuntu.
Unkosikazi Elkani Mlilo oyisakhamuzi eTakaliyawa laye uthi isimo sendlela sibi emakhaya.
Udubo lukhulu sililashulo elincane lokho okuphiwa nguhulumente. Uyazi ukuthi kathesi kunje ku-welfare siyahola kulabe-welfare kuyake kube amanye amadona, amadona lawana futhi kuthiwa abe-welfare lenelikhola ku-welfare hhayi lihlala khonapho alisaholi laphana. Then idona lelana lalo lizathatha ipityananyana lichiye abanye abantu vele abahluphe ekhaya lokwana kokuthi angikwazi. So kusiya ngokuthi ungubani ungangena lapho kule ndawo, bechiye abanye abantu bekuwa.
Uphinde wathi lanxa bethola lokho kudla bakuphiwa nguhulumende indleko zokuthola lumumbu bazibhatalela okudala ukuthi abanye bengakutholi ngoba bengelayo imali.
40 rand leyo ukuthi zayithatha ngaphi ngandlela bani? Uma ungelayo 40 rand awuthi indlala yakhona iyaba isibuhlungu kakhulu. Ngizwe kuthiwa khona hayi isaka lakho gogo lithethwe ngunazi bani ngokuthi unemali anje yabona.
Unkosazana Phumzile Nathi osuke eThakaliyawa ophila ngokuthengisa isithelo number 8 uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus ngezinye sesizathu esesidala ukuthi bahlaselwe indlala.
Ukudla besengizigavuna ngoba bendingu-10 kg ngihlalehlale hambahamba hayi ngibona ukuthi sekuphelile, hhayi ngizigavuna sibili ngoba bendingekuseni hayi ntambamayo.
Lanxa bekhala eGwanda South Gobe uwele matobo wana baka ngelele isifuna isinga neno kuto umnomzana Luka Ngube.
Gade sila itina ngilu ngami ama kaba kula kabe badai inya uchanya nena lela lumumbu nyana ikuti la umumbu wako nufutu enge wante watu wa woma wante.
Ukata luga kulumendo lubwana uguna kakela uzulu le social welfare zanse mandebeleni luti mule sifika pose nkulu ngamezi nga matuma mahlanu 50,000 zitenga usizo lokudla kuti mule zitholayo okwamanje zifika pose 70,000 ngimele umsakazo we studio 7 ngisemlamba phele kwanda south ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Trust of Zimbabwe, ephathisa amantombazana akhulelweyo ngesikhathi se-lockdown kanye lalawo asebelethile, iwakhuthaza ukuthi abuyele esikolo.
One-stop center isekwanda ufika kodwa lathi njengenhlanganiso siyarefera abantu abalama-problem bafika bathola amanesi bathola amapholisa bathole lamagqwetha nxa esefikelile kulapho esingamphelekezela khona ukuthi simkhulu ukuthi hhayi ngena lapho ukhuluma udaba lwakho ngoba abanye abantu bemakhaya ngithi uyakwazi ukuthi ama-ofisi bayawesaba kodwa-ke omama balisho siwafundisa ukuthi i-ofisi ayibulali gogodani ulanda udaba lwakho uyatholume so abaningi bahambele efilini khuluma yena lo omunye omama yengamgama ngelizwe lapha kodwa wahamba fiile umntaka wahambisa ngamatisha yalisho umzali wakhulumiswana noma indawo ingakapheli umfana dowabale kodwa yimntwana osebelethile kodwa indawo isemapholiseni.
Ye, okungaba yimbangela yokuthi abantwana bezithwale kakhulu kuyini khona ngapho kuyafanana lezinye isigaba zelizwe kumbe kulesinye isizathu
abantwana usuke wavukela intotha ukude igold cani kwathiwa kule mali lapha lalapha abantwana ngenxa yokungenzilo abantu bahamba bonke abadala labancinyane kwayiwa khona le mgudeni ngibona kaloku lapho eyaphambaniseka khona.
Inhlanganiso yakho ibancedisa ngani abantwana?
Siyabanika imfundiso yokuthi ukuzithwala akuthi ukuthi kuphela kwempilo iyaqhubeka ngikhona ngxenye vele ingakaqali njalo umntwana lozelweyo uyafuna ukuphila uyafuna ukulungiselela so okudingakalayo ukuthi umntwana oyinkazana azivuthe babuyele dek ebuntwini balalele futhi nemfundiso yabazali baxwaye ukuphonga ukuhamba nje bevumela ukulala lalo bathi nxa bekwenza bakwakule njongo bani ama-consequences kunempumela ekuqineni engamnandi futhi emntwaneni ongafundanga ongasebenziyo enxa futhi ogcina ngugogo layo ongasebenziyo olupheleyo kuyalehla ukuya la njalo siyabafundisa lokuthi kuzalwa umuntu omncane kuyamlimaza emzimbeni kanti lokuya emacwaneni labantu umntwana omncinyane kuyamlimaza emzimbeni lemikhuhlane minengi yizizinto esizama ukuthi sibancedise ngazo sibabonise ngazo kulobuzima kodwa ngendlela yokuthi sisezaqala ngabazali abazali basela ukubani sisiqina sihlangane kakhulu nabantwana sibe
manje-ke labo abangabafana
silohlelo kumbe phambilinyana sibe-activity esifuna ukubiza abadala nabantwana ukuthi abantu abayazi into okuthiwa i-rap ukuthi kuyini nxa sinanzelela ungakhumbula kudala kule nto okuthiwa usibare abantu bangawothe kunye i-rap ye kuyadlalwa lobani bani abantu bangawothe i-rap so sile program esilungisileyo ukuthi sihlangane lamapholisa babafundise ukuthi okulungileyo kulala lo muntu yilokho okungalunganga kulala lo muntu yilokho kodwa ngathi siyabafundisa ukuthi impilo yomntwana oyimpazana kumele ihlonishwe ngoba abantu umntwana oyinkazana vele bazibonela nje ukansa kulayinye into abayibonayo emntwaneni oyinkazana so ukuthi umntwana oyinkazana yebo kambe ngomfazi kodwa ule mpilo okumele ayiphile naye ulungele njengabasilisa ukuthi bagcinakale and ngumlando wabantu bonke obaba abafana namankazana ukuthi sibahloniphe sibancedi kakhulu engxenye sibakhulumisana lamatitsha especially ku-ECD ngapha ukuthi kungaba leli room ukuthi sena abantwana abancinyane abazali bona abalabantwana abanjani sijijane nini ukuthi hhayi ngelanga elinje labomama babakhanela bahlala labantwana sikhulumisane laba abalisi babuye nini abazobamunyisa ngesikhathi esithize ngendlela iprogramu esizayilungisa ngayo laba abalisi labazali sithi thina i-block infant siyikhangelela ukuthi engenye sithandekile omunye umuntu angase angagcine sihawukele abancedise laba abazali ukuthi engxa kube leshelweni lokuthi bapheke banika abantwana ukuncinyana nje ukuthi kongena besesikole labongena bahlalisekeswe
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Juliet Ngiwane umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Trust of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingalishona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomunye wabazithi zinkosi zamaNdebele, umnumzana Stanley Raphael Khumalo.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo baba Khumalo.
Sawubona mnewethu Chris Gande. Lami ngiyakubingelela njalo ngiyakwemukela mntana enkosi.
Ungasitshela ukuthi ngawaphi amazwi owayethulele isizwe?
Ebengujongile ikwazisa isizwe ngomsebenzi lo esingawo, ngibanika into engafana lokuthi yi-update ngobunzima esilabo ngenxa yokwanda kwabantu abazibiza ngamakhosi welikamthwakazi okugoqela lami. Ngakho bengijonge ukuthi sikhangele into le ngenxa yohlupho esisinika lona. Sekunzima ukusebenza ngoba selokhu ikakhulu kwafika indaba kabulelani le, ngoba ngabantu ababe besebenza ngibona ababe bele mali okwedlula thina sisebenza la, kodwa kungayishiyo mali engagcina abantu, kodwa kuyimali yokwenza khona lokho abakwenzayo. Lapho esidlule khona sithi sesibuyela sifica ukuthi sebefike khona abantu akade bengasiphathisa emsebenzini, ubafice sebemadolo nzima. Sebe sithi kutsho ukuthi kulombango sebekhuluma ngokuthi manje usetshenzwa kuthweni. Sebe sithi hambani liyolungisa indaba zenu. Bakhuluma into eziningi, abanye sebeqalisa ukucwila phansi abantu akade bengasiphathisa ukukhulula lesi sizwe masinyane. Mina lokho yikho bengikutshela abantu ukuthi yiyo le into esingihluphe kakhulu emsebenzini, iyangikhathaza le moyeni wami. Ngokuvela belokhu bekhuluma ukuthi lo kayisiye inkosi, oyinkosi yimi. Kabakhulumi nge-agenda yabo, kodwa bakhuluma ngakhona lokho. Ngakho sekusenza umsebenzi ube nzima. Okunye bengifuna futhi bakwazi ukuthi la madoda wonke azibiza amakhosi sekudingeka ukuthi kube le ndlela yokuthi uNkulunkulu angenele ukuze isizwe sikhululeke, akhethe kumba afakaze lowo amenze waba inkosi ukuze umsebenzi uyephambili.
Abanye belokho bethandabuza ukubana inkosi uqobo ngubani phakathi kwakho labanye ababili ababalisa umnumzana Zwide Kalanga Khumalo lomnumzana Bulelani Lobhengula Khumalo.
Yeah, abantu abathandabuzayo abathandabuzi lutho, ngoba inkosi ilempawu zayo. Iyakhanya inkosi, ziyavela impawu zenkosi. Njalo inkosi kayikhethwa ngabantu, ikhethwa ngulowo oyikhethayo, ngoba lowo oyikhethayo kumele la yabe inkosi phezu kwakhe. So abantu nxa bethutsha bekhuluma ngokuthi bona baphethe ubukhosi, kumele baveze lezo mpawu njalo bakhulume uhlelo lwabo lokuthi bazinkosi nje bazokwenzani, kutheni. Angikakuzwa uphuma khona lokho ebantwini bonke labo baqambayo, kuba yinto ekhulunywa sengathi yimfanelo ngoba ubabamkhulu kwakuhambe kanje kanje. Kube kanti ubukhosi yinto yokubusa abantu, kayisiyonto ekayihlomkhulu okuthiyele yona. Kumele uphume ulohlelo lokubusa ikakhulu ngesikhathi esifana lalesi okuvuka ubukhosi bungazange kube khona for the past 125 years, ukuthi bakhanye belokuthandabuza ukubo lokhu akulanto umuntu angabenzela yona.
Okokugcina, ngawaphi ofuna ukwatshiyela isizwe sikamthwakazi?
Umlando engiwutshiyela abantu kulaba abafana lami abathutshe kwemthwakazi besithi bazinkosi, ebengikutsho kubo yikuthi madoda kasibopheni amabhrugwe ngoba izinto sekumele zitshintshe. Kumele kusale kule nkosi eyodwa ukuze abantu bakwazi ukulandela ukhomanda oyedwa, hayi khona bebizwale bebizwale bebizwale. Ngakho-ke sekumele kungenele usomandla ehlukanise phakathi kwenyama lelo mgogodla. Njalo nginike amalanga, ngathi mina kusukela namhlanje kusiyafika ngomvulo kumele kube sekube lento eyenzakeleyo eyokusekela lowo muntu oyinkosi ezavela kusomandla ngendlela zakhe eziyisimanga. Ngiyabonga kakhulu.
Lo-ke bekungumnumzana Stanley Raphael Khumalo ebesixoxa la uhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama nguChris Lande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilala.
Sibongeke uChris. Sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba leqembu leTsholotsho Great Sounds liphethe isingo yalo entsha ethi Savumelana. Isikhulumeli saleli qembu uThamsanqa Spanda.
Savumelana engakutsho kusingi track le ukuthi sasithini esikhuluma ngani kule ngoma engalunganga ehlatshelwa ngabantu ukuthi eTsholotsho ugcwele izigebengu eTsholotsho kwakhiwa kwakheki. Sasizama ukutshengisa abantu ukuthi hayi imkhumuzo ikhona endumbeni ngaze ulime wafaka ifertilizer wafakani, kodwa kutsho ukuthi indumba zonke seziba imkhumuzo. Ngakho-ke eTsholotsho imizi khona eTsholotsho kuyakheka, abafuna ukwakha eTsholotsho bengakha, njalo uthando eTsholotsho lukhona. Yikho sathi savumelana.
Amadlalade kanje selilamangaki mdawini?
Siliqembu baba unkomo, silama albhamu angu-4. Eyokuqala i-albhamu yaphuma ngo-2014, eyesibili ngo-2015, eka-2014 ayisithi Impilo Yanamhlanje, eka-2015 isithi iSodoma leGomora, eka-2016 yesithathu isithi iGeluka, then sahlala sazokhipha ngo-2019 ethi Isikhalazo Sethu. 2020 lapho sabuya khona lamasingi esakhipha khona sefeature inkunzi kaSlanke loTiza ngesikhathi kuqala i-corona laphana, sathi hayi ke nisetest amazwi. Sabuya lenye ingoma yathandwa ngabantu kakhulu la isingi track yayiproject yenkunzi kaSlanke Lufani original. Sabuya ke ngabo October sesikhipha le singi ethi Savumelana.
Bangathanda ukuthenga umculo wenu balithola njani?
Iqembu libest eSouth Africa, lapho esitholakala khona abangaphandle kwelizwe 0027 840 51 6403. Ngizaziphinda njalo 0027 840 51 6403, yizo inamba abangasithola khona. Kanti kuFacebook page bengabhala Tsholotsho Great Sounds, yila
abangasithola khona ngiyabonga baba Nkomo.
Uphuma ke enkundleni uThamsanqa Sibanda leqembu lakhe leJolojo Great Sounds ngale ethi ikorovela abayihlabela leqembu leMasendu Boys. Cho Great Sounds abahlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo abanengi bekhala ngokudula kwalezi mpahla. Abasekeli be-MDC Alliance bathi balokudana okukhulu ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale lephalamende njalo nje kodwa kungelalutho olukhanyayo olwenziwa zinkokheli zabo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ongontungamilinkumo.